Chirongwa ichi chinonzi Stigma Index Zimbabwe chaparwa nemasangano anochitsama anosanganisira Surfeits, National AIDS Council, Troke, Zimbabwe National Network of People Living with HIV kana kuti ZNNP Plus, Anglican Relief and Development in Zimbabwe nemamwe. Vachitaura pachitiko ichi, vanoona nezvechirongwa ichi musangano reZNNP Plus kana kuti National Stigma Index Coordinator vatondera ichiduku vati kusemwa kunoita vanhu vanorarama neHIV kunotadzisa vamwe vavo kuenda kuzvipatara nemakiriniki kwavanowana rubatsiro runoita kuti vararame nguva refu kana kupinda muzvirongwa zvinofanira kuvabatsira mukurarama kwavo.
Tiri kutarisa kusemwa nekusarira kunoitwa vanhu vanorarama neutachiwana nekuti tinoona izvo kuti ndizvo zvinhu zvinotadzisa vanhu kuti vaende kunonotestwa kana kuti vaende kunonotsvaga. Zvinoita kuti vadzivirire tapurirana utachiwana kana kuti kutapurira vamwe vanhu utachiwana. Zvino izvo zvakare zvinokonzerawo zvakare kuti kana vanhu vari kusemwa nekusarurwa vanotadza ivo kuinda kunonotora mishonga yavo.
Vati ongororo ichaitwa pasi pechirongwa ichi ichabudisa pachena zvichemo nezvido zveavo vanorarama neutachiwana pamwe nezvinodiwa neavo vasina utachiwana kuti vakwanise kugarisana neavo vane utachiwana. VaEverton Mlalazi veImpact Research International avo vachange vari muchirongwa ichi vanoti chirongwa ichi chichabatsira vaye vanoronga mutemo nezvirongwa zvevanorarama neutachiwana kuti vave neumbowo hwezvinhu chaizvo zvinenge zvichidiwa.
Tsvakurudzo iyoyi ndo zvaichatibatsira chokutanga kuti zvose zvinorongwa mapolisi nemaprograms angari anenge achibva mutsvakurudzo iyoyi. Chimwe zvakare ndechekuita iyaya munoziva ichinzi MIPA, kumeka shuwa kana kuti kuita kuti zvinyatse kuitika zvisangotaurwa bedzi asi zvinyatse kuitika kuti pave nemeaningful involvement yepeople living with HIV.
Vachitaurawo pagungano ranhasi vanoona nezvechirongwa ichi muNational AIDS Council Vasilivile Mpofu vatiwo chirongwa ichi chichaitwa mumatunhu ese munyika uye chinotarisirwa kutora mwedzi mitanhatu. Vati umbowo huripo hunoratidza kuti zvikamu makumi mana kubva muzana zvevanhukadzi zvinotambira vanhu vanorarama neutachiwana uye chinangwa chavo ndechekukwidza chikamu ichi kusvika pazvikamu makumi manomwe nezvishanu kubva muzana kusvika muna 2015. Vati zvikamu makumi matatu nezvipfumbamwe kubva muzana zvevanhurume ndizvo zvinotambira vanhu vanorarama neutachiwana uye vane chinangwa chekuwedzera zvikamu izvi kusvika pazvikamu makumi matanhatu kubva muzana mugore ra2015. Patavabvunza kuti sei pane vanhukadzi vakawanda kudarika varume vanotambira vanhu vanorarama neutachiwana vamupofu vati vanhukadzi vagara vane rudo kudarika vanhurume. Mukuru wesvondo yeAnglican muHarare Province Bishop Chad Gandia avo vapinda muchitiko chanhasi vatiwo dambudziko rekusemwa kwevanhu vanorarama neHIV rinowanikwa muchechi ndosaka chechi yavo ichitsigira chirongwa chaparurwa nhasi.
Chechi yedu inotsigira zvakasimba zvekurwisa kusarudza kunoitwa kune avo vari kurarama neutachiwana hweHIV and AIDS. Isu seAnglican Church tiri wakabatana nemamwe organizations ari pano kuti tione kuti izvo tinorwisa zvakasimba kusarudzo inoitika.
Chirongwa ichi chinotsigirwawo nemamwe masangano ekunze akaita seInternational Planned Parenthood Federation, Global Network of People Living with HIV neJoint United Nations Program on HIV AIDS kana kuti UNAIDS. Ndakamirira Studio 7 kwaSeke, ndini Ivan Chifera.